Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera kurume 14 2020. Makaterera ku Studio 7. Nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Dichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sebato ravazhinji rinoita zvido zvevanhu tinopokanya zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupi.
MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa hwehurumende hwekuvandudza bumbiro remitemo yenyika.
Asi mwari muruda kuti tishinwe tiende pi chimbochinwaiwa necorona virus muzwe kurwadza kwazvinoita.
Imwe nhengo yeZANPF inokachamadzwa vanhu kumashonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checorona virus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori anoona nezvemitemo muMDC inotungamirwa naNelson Chamisa Innocent Gonese vanoti havasi kufara neurongwa hwehurumende hwokuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Mashoko avaGonese anouya mushure memusangano wakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nevamwe vavo mugungano rePolitical Actors Dialogue. Sachigaro wekomiti yezvemitemo muPollard, Professor Lovemore Maduku, vakaudzawo vaMunangagwa nezuro kuti nhengo dzePollard hadzisi kufara neurongwa hwehurumende hweConstitutional Amendment Bill No. 2. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remutauriro vaMunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi ngatinzwei hurukuro yataita navaGonese.
Sebato ravazhinji rinoita zvido zvevanhu tinopokanya zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupi. Tinofanira kuyeuka kuti pabumbiro ratiinaro rakaitwa paine makakatanwa vasingadi kuita bumbiro revanhu. Pari zvino kutanga kuisa uriyana nemaitirwo azviri kuitwa nekuti nyaya yebumbiro remutemo wenyika haisiri nyaya yezvemapadhi ematongerwo enyika asi nyaya yeruyeyere ruzhinji. Tikatondedzana vanhu vakavhotera bumbiro ronga vakawanda chanyiso naisi sebato ukana zvakanyanyisa nepfungwa dzaunzwa neZANUPF. Uyezve zvavaruda kuunza zvacho ndezvekutidzosera kumashure kwatakabva kwatanga tiine mutungamiri wenyika anenge achipiwa masimba akawandisa kuita samadzimambo kana maembara ekare kare ekuzatarisa zvinyangwa zvacho zviripo ndezvekubvisa masimba kubva kuna mamwe mapazi pamaoko emunhu umwe chete. Ngatitarisei panyaya yekusarudzwa kwamajaji ematare makuru eSupreme Court neConstitutional Court zvavuda kubviswa muprocesi yakajeka inenge ichionekwa nemunhu wese vanhu vofira kumainterview zvinonzi vanhu ngavangodomwa nemunhu umwe chete anenge ari nemutungamiri wenyika. Tatarisa zvakare pasarudzo dzanga dzichida kuitwa kubva muna 2023 tainosarudza mutungamiri wenyika nevateedzeri vake vaviri zaizotibatsira kuti kana pakaitika chinenge chawanika kune mukuru wenyika tozoka changa achizomutsiya ndeupi. Izvi zvekuti ngatizoperei kuti mutungamiri anosarudza vanhu vake vaanoda uyezve kana akabva pachigaro bati vake rosarudza munhu wanobata inge pachigaro ingaindi kuvanhu hazvina nematuro hazvina nemusereisi masimba eparamendi akuda kutorwa.
Ndeapi matanho amuri kutora vaGonese sebato kuona kuti izvi zvamuri kutaura izvi zvamuri kuda zvacho zvabudirira?
Zvatichaibva kuita ndezvekuti tibatanidze ruzhinji rwese rwezimbabwe kuti ite chinhu chimwe chete
ZANU-PF ine huwandu wakadarika wenyu imi mudare reparamende. Saka kupikisa kwenyu uku kungabudirira sei imi muri vashoma mparamende.
Ndizvo ndatanangura zvida kuti imbiro kana richishandurwa hakungoita kuti wakawanda ndivati. Panodiwa National Assembly panodiwa 180 vachadzingira kushandurwa kubimbiro. Musenate inenge ichidiwa zvakare 2/3 inenge ichikwanisa kuti 54 1 out of 90. Sikati vatakaona zvinhu kwapera tarikuti yakachaiwa manumbers iyo. Ndikuronga vanenge vachizoitawo pfungwa dzishoma nedzishoma yanoti munzvani kuti vanhu vabvudzi kufunga. Asi vamwe vanobhotawo vachingofunga. Vakaregera kuuya kuparamendi. Kuti vakwandiri chamukatarisa mumagwaro. Kune zvinenge zvichidzidzirwa zvisina kutouya. Zvekuti vakati kuti vapasa vakaita zvekudiridzira vakati hataita vanhu vanenge vane 8 asange vasingasviki. Kati kuti isusu tada kuonesawo vamwe vabii vedu chaivo. Tichatigira zvinhu zvisina maturo. So bhati kana zvikadaro kupikisa kwedu kunobva kutibatsirawo kuti tisazoita zvinhu zvakadhakwa kudai.
Munoona here vamwe venyu muZANU-PF vachikupai nzeve panyaya yakadai tichitarisa kuona kuti sebato vakanga vatowirirana kare kuti izvi zvinofanira kunge zvichiitwa.
Aiwa hapana kuwirirana apa. Zvinongoitwa nemukuru kuZANU-PF vanhu vabvudzi kufunga kana kupikisa ka. Hazvina kubva kubati. Katinyasa kuti tikaita muchisangana navo muparamendi havawirirani nezvinhu zvinoitwa. Hai munhuyesa ari kutibira zvinhu zvakapikisa kudai.
Munyori wezvemutemo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sachigaro weZANU-PF uye vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchinguri Kashiri, vakachamadza vanhu nhasi vachiti vanofarira chirwere checoronavirus, vachiti chirwere ichi ishamu iri kushandiswa namwari mukurova nyika dzavati dzakatemera Zimbabwe zvirango. Amai Muchinguri Kashiri vatiwo Zimbabwe iri kurwiswa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Nhunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wekuzivisa kuti hurumende yave papi nebhiri remutemo unobata vaimbove varwi vehondo yerusununguko, amai Muchinguri Kashiri vakachamadza vanhu vakawanda pavati vanofarira chirwere checoronavirus icho chiri kuuraya vanhu pasi rose, vachiti Mwari ari kutsiva zvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica.
Coronavirus yauya iyi. Masanctions kai. Masanctions auya kunyika dzimwe dzinotiisira masanctions. Mwari wabva ati je. Wakuswera wari muzimba kusisina ba economy yawo yakuchema. Handiti yedu iri kuvari kutichemedza. Trump ngaaziwe kuti hasi Mwari. Muruda kuti tishinwe tiendepi. Chimbosvinwa iwe necoronavirus. Muzwe kurwadza kwazvinoita.
Asi izvi zvashoropodzwa nemumwe mugari wemuchinoi vaJustin Munyaradzi, avo vati zvataura amai Muchinguri Kashiri mucherechedzo wekuti vatungamiri vehurumende havazive zviri kuitika pasi rose uye havazive kuti ivo vanogona kurwara nechirwere ichi sezvo chisingasarudze.
Chiratidzo chekutarisa kuti isusu mutungamiriro wedu auzwiziva auna gwara rekunyatoziva kuti pasi kana tichirarama tinofamba sei njodzi yawirwa nevanhu vemuropa injodzi inokwanisa kungotiwira kunofuti kuafrica in zimbabwe inpatikura saka wakaona mutungamiriri akaita saopa rutungamirira minister of defense wati kutarisira kuti anofanira kunge achitipa gwara rekuchengetedzwa kwenyika kubva kune zvekunze nezvemukati zvinogona kutiwira munhu yeye arinoratidza kuti havana ruzivo.
Amai muchinguri kashiri vatiwo bato remdc riri kuita misangano yekuda kupidigura hurumende pakati peusiku. Vatiwo bato remdc ndiro rakatanga kuuraya vanhu nemabhemba munyika.
Tine threat, security threat iripo. Ndataura kuti mdc iri kuita mastrata usiku takarara tichiuya kuno yakutopinda zvakare tiri kuona wane mamachete waya vari kuchema iko zvino takazosimuka sejoku kuti angatidhile nevanhu wanga vari mamdc anga ari kuuya achipinda isusu tatatopindwa wochibata mamacheti zvonzi mazviona izi anopiifa asi vamwewamwewo varipo ndururani asi mdc yanga yatipindawo futi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemdc vadaniel molokele kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi asi vaimbo vemutauriri webato remdc vajacob mafume vati bato ravo harisi kuronga kupidigura hurumende asi kuti zanupf iri kuzvipidigura yoga nekutadza kutonga izvo zvapa kuti munyika muve nenzara kushayikwa kwemabasa uye kushayikwa kwemari.
Bere kana roda kudya mwana waro rinoti ari kunhuhwa sembudzi. Nyaya yekuti vanhu vari kuda kupandukira hurumende inyaya yevanhu vane ropa rehumondi mavari. Ndiani angapandukira chinhu chakapidiguka kudhara? Ndiani angada kuwisa chinhu chakawa kudhara? Chawiswa neuori nekuba nekutadza kutonga. Saka isusu hatina nguva yekurongera yakafa kare. Uyezve chawana mumwe achisekwi ungaseka chirwere chiri kune dzimwe nyika uchitadza kugadzira mushonga nezvidziviriro nokuti chirwere chakafanana nemvura inonaya kwese inongozouya kwese.
Panyaya yavanga vafambira amai muchinguri kashiri vati vaive vana chimbwido nana mujibha vachanga vopiwawo mari sezviri kuitwa vaive varwi verusununguko asi vati vanhu ava vanotanga vamboongororwa kuti ichokwadi here kuti vakanga vari vana chimbwido kana mujibha. Vamwe vanga vari pamusangano uyu vanosanganisira vaimbovesa chigaro vechidiki mubato rezanupf vapepurai togarepi negurukota remashonaland west amai muliswa chikoka. Ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunura ijena.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reMontreal kuCanada vaPeter Mashiri vanoti vakavhunduka zvikuru pavakanzwa kuti mudzimai wemutungamiri wenyika iyi amai Sophie Trudeau vane coronavirus. Asi vaMashiri vanoti vakafadzwa kuona kuti hurumende yenyika iyi yakakurumidza kuzivisa pasi rose zvakanga zvaitika. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vaMashiri kuti tinzwe zviri kuitika.
Hazvakutyisa asi information zvayo vari kutraya kuti vaudze vanhu kuti unoita sei corona virus saka ndozvatingokoshesa zvekuti tidzivirire batwa nayo. Uzaita kunge uchararama upenyu hwegonzoka hwokuti uza kuti panze apo pakaipa saka hapabudike but unoda kuti uende kubasa ndo dambudziko. Asi information zvayo iri kufamba kuti gezai maoko musati madya gezai maoko pamuri kuenda kuchimbuzi zvese izvozvo zviri kuita zviri kufamba but chinongozotyisa ndechekuti munhu akakosora wakutotya even kukosora kungori nomaongo munhu anokosora.
Tinoona kuti pasi rose rava kutoziva kuti mudzimai wemutungamiri wenyika yeCanada vabatwa vaine chirwere ichi checoronavirus. Mungaone zvakadai zvichiitika here kunyika dzakadai seZimbabwe?
Hazvimbofa zvadaro kuti zvingaitike kunyika dzakaita sana Zimbabwe kuti munhu angatsanangura kuti mukadzi wemutungamiri wenyika arwara wakamira paye urisani. Anotaura izvozvo zvinovanzika ende kana izvo zvekuti utaure kuti ndakumbosuduruka musuduro uchienda kupi uchiti chii ndaitofunga zvangu nezvazvo kuti kumugiri nani patiri azina zokuda kuti chiko kuti ungati ndaamana ndakuita se ndakumbosuduruka bandozvirudiwa nezvekuti tidzivirire kuparadza kwezvirwere kwacho
zvii zvingadzidzwe nezimbabwe mumabatirwo ari kuitwa nyaya iyi
zvakati wandei pakuti iko kuparadza kwacho kona kweinfomation zvekuti zvinobuda padzedzerere kuti zvakati ndozvaitika uye zvedzimwe nyika nyaya yacho yanga ichingobuda ichiita zvichitaurwa ende mainterviews anga achiita se achiitwa zvinhu zvinotinetsei kana kuri kunana nyika dzedu dzakaita sezimbabwe unokwanisa kudzidza izvozvo zvokuti kubuda pachena especially pazvinhu zvinenge zviri critical especially zvirwere zvakadaizvo
ko zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri imomo mucanada makabatana here mukuedza kuona kuti denda iri ringarwiswe sei uyezve muchionawo kuti kumusha zviri kufamba sei panyaya yecoronavirus
pari zvino ndizvozvo zvekungoti tinonge tichingotaurawo kamawhatsapp group kuda kumana chenjererai ngwarirai kushesai panze apa paipa nhasi hapana mwana wechikoro aenda kuchikoro mauniversities ana university of madzu university of concordia hapana mwana wechikoro aenda kuchikoro makambanizo vari kutraya nyaya dzequarantine idzodzo
avo vanga vari vapeter mashiri vachitaura vari parunhare vari kucanada namavelas muhlanganya uye westudio 7
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous muhlanganya huye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai ndaizivei manyoni vari mumount pleasant muharare avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus uye vachitiudza kuti vari kurarama sei zuva nezuva tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mai manyoni mungatitsananguriro kuti semadzimai zvii zvamuri kusangana nazvo zuva nezuva imomo muzimbabwe takatarisa dambudziko irori recoronavirus
takatarisana nedambudziko irori kahapana chatingakwanisi kubatsirika nacho ndochokwadi chekutanga pekutanga because hurumende yedu inongotaura kungotaurawo kuti havangazonyarara pamberi pevanhu asi chinoitwa chaicho hapana kana gadziriro chaiyo iripo hapana tinodaro noda kwekuti tinoenda muzvipatara muchitotsvaka mapirisi efamily planning chaiyo haasi kuwanika saka pangazowanika here chimwe chingaitika chinodzivirira chirwere chakakura kudaro mumadzimai munomu titori padambudziko hombe rakakurisisa ende zimbabwe yese hakuna chatingatarisira kuti tingabatsirika tinganyepa ipapo kungotaurawo chete muvanhu asi kuti tingati pane gadziriro iripo hatinganyeba kunenge kwakungoparara kwezimbabwe ii
tombotarisa nhoroondo yenyu imi saamai tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu
ini ndine vana vatatu 3 pachishona vana vandinawo vatatu ava zvakaoma handimbodi kunyepa tite mazo kare taitomboti mazo ato apfuura atanga tirombotaura nemi pamararamiro anga tiri kuita tichitomboti tinotsvaga raivi tongoonawo kubika chero risina supu asi ezvinozvi pamararamiro andakuita izvinozvi nemhuri yangu tinongokwanisa kuwana hupfu 10 kgs iyoyo ende tinotovavarira kuti iite kana 2 weeks asi tinenge taibika makuseni tozobika zvemanheru ende kubika kuseni kwacho nemanheru kwacho zvinenge zvakatooma nenhau yekuti kuti wane mavhegi acho chaiwo chaiwo tisingambotauri zveumwe muriwo vhegitebho racho chai rine mashizha 4 aya handisi kukwanisa kuritenga ndakaomerwa zvekutosheya kuti unotangira papi uchienda kupi because riri kuita 15 bondi asi 15 bondi yacho iyoyo handikwanisi kuiyowana nevana izvozvi vevana 2 vanoenda kuchikoro ndofunga ndakambokutaurira imwedzi yapfuura iyo tia vana vachangovhura ikati ndakutoplana kuendesa mwana kupi kumusha handina hangu kuzwa muendesa nokuda kwekuti ndikuona kuti kumusha kwacho zvakatoomawo futi ikokoko hazvina kumira zvakanaka sezvo hakuna kunaya saka takaomerwa semadzimai kusheya kuti ndinotangira pati unotongoti kumuka kwandingaita nekuswera inyasha asi kuti ndiwane chekuti ndinobikira vana chaicho chiri kundinetsa kutaura chokwadi kubasa kwacho kana kuti urambe uchiti kune murungu wako ndaomerwa ndaomerwa naiye arongotitarisa zvakaita nyika yese seizvozvi dhola chairo nhasi $1 US saka risa kubhondi nhasi riri pa$35 cash kana iri eco cash riri pa$47 saka handichazivi kuti tinorarama sedu wozoupenyu hwacho hwatooma kana iri sesipo yekugezisa yaita angotenga green bar tiatengi maseti mawashing powder zvataita taongotenga green bar rinoshanda zvese kusuka kugeza kuwacha saka atizivi kuti tosvika kupi neupenyu hwakadaro.
Muri kubata mabasa api uyezve mari dzamuri kutambira dziri kukwana here tichiona zvamaa muri kutaura izvi?
Mari ezvinozvo tikachitaura zvekukwana ka mari haisisina zvaichatoita zvachose. Wazinini pamurungu pandosenza ndinosenzera murungu muchena but ndinotiwa 900 bond asi 900 bond yacho haichatokwani zvachose because 10 kgs yehupfu izvozvi zvinhafu iri kuita 270 mupick and pay. Saka kuti ndichibatanidza zvese kuti ndinoda kudyira kwekuseni kwamasikati kwamanheru zvichatoiti zvachose because mari yapera simba zvachose chose zvimwana anengaida kukwira kombi kuenda kuchikoro vanenge vakunzinga vachigarirana kuti ndikwanise kuti ndizvimanage mbichani pati mamwe mazuva unotozongoguma wokundikana. Saka zviri kutondiremera zvekuti ndotosviya kuti ndodii tozvibatanidza sei oenda here kumusha kwacho hakuna kunaya ndogara kunoku kwacho mari yacho haisukani. Saka takaomerwa zvekuti handizivi kuti tinozvitaura sei pakurarama kwatirikuita.
Tombotarisa munzvimbo yamuri kugara mamuri kutaura imi kuti pane zvimwe zvirongwa zviri kuitwa imomo zvamusiri kunzwisisa zvirongwa zvipi izvi?
Zvirongwa zviri kuitwa izvi ndezvesensas. Seni chizvarwa chemuZimbabwe ndakazvarirwa muno ndikakurira muno saka ngokura tichingozviziva kuti kana kuchiitwa sensas makore ese isusu vanhu tisaita tomboudzwa nomumwe munhu tinotanga kuinzwa paredhiyo kana pamatv apazetv ichibuda kunzi kune sensas vanhu vari kuverengwa but iye zvinozvi ndakangoshokwa last week musi weTuesday chosangana nevarume vaviri nemadzimai maviri vachiti madzama mukasei ndikandi amuka hangu mamuka woseyo zvikanzi tiri kuverenga vanhu ndikati kuverenga vanhu muri kuzama kuti kudii zvikanzi tiri kuita sensas ndikutadzawo zvinzwisisa because handina kukura ndichiona sensas ichitiwa muitirwo wairi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chaunopakurira vatereri veStudio 7 nemugoera wega wega. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuita hurukuro navaDifa Dube avo vari kuti vanetseka zvikuru nekutsvaga vazukuru vavo vana vehanzvadzi yavo yakashaya kare kare asi yakasiya vana vaviri mukomana nemusikana Justina naWitness Nyandoro. VaDube vari kuti vanetseka kwazvo kuti vange vachiziva kuti vazukuru vavo vari kupi nekuti baba vevazukuru ivavo vanga vasingazivio zita ravo rekutanga, vakanganwa zita ravo rekutanga rababa asi vanongoziva kuti baba vavo vainzi Nyandoro. Zvino baba vacho vanonzi vakazoshayawo zvakare saka ivo vari kuti dai vawana pane vazukuru vavo kana dai vazukuru vavo vakafa vakaziva pavakaradzikwa vanogona kunge mwoyo yavo ichigadzikana. Nhasi tatitiite hurukuro navo VaDube tinzwe zviri kuvashupa zviri kuvatambudza mwoyo mavo. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu VaDube.
Tinotenda baba Jonga.
VaDube, ndanzwa kuti mune nyaya yemhuri yenyu yamunoda kuti kurukurewo nhasi muchirongwa chedu upenyu hwedu. Mungatiudza kuti nyaya ipi yamada kuti veruzhinji vanzwe kunzoko?
Ndine chitemo chakanyatsokutokura chababa Jonga. Ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu. Ndine vana vaviri vehanzvadzi yangu Josephina nemunin'ina wake anonzi Witness Nyandoro. Hanzvadzi yangu yaigara kubuluwayo yakashayika mugore ra1994. From kubva ipapo tikabva ndatora sikirana nevana vehanzvadzi yangu ndiri kutinyatsokutovatsvaka. Handigoni kana kutokotsera chaivo nekuti handinyatso kutoziva kuti kwavari koko vari kurarama here kana kuti vari kufamba sei.
Hanzvadzi yenyu paya
shaika vakatora vana ndiani vadhuve
azodzangu paaka shaika zvakaitika ipapo ndoti pave vana vakatora vana vechiti vari kuenda navo kunovatsvagira nhumbi dzechikoro zvakazoitika ndokuti havana kuzodzoka inini ndikabva ndaenda kuBulawayo kwavaigara vaigara kuSt Peters kuSt Peters zvikazi vakatobva kuSt Peters vari kugara kuPumula kwavakazobva kuPumula ipapo ndikatowana runhare vanzi vakato baba vemwana vakatoshaikawo futi saka vana vakatorwa nemhuri yemurume saka taisingazive kuti mhuri yemurume vari kubveti vachandikutiziva ifemili yakwanyandoro ndakatorwisa ndaa kutotsvaga vanhu vakwanyandoro kuti pane vanhu here vari kutoziva ndikatsvaga zvese mumasocial network ndikambopinza nemumanewspaper kana hapana chandiri kuwana so chichemo changu chandinacho kuvanhu vezimbabwe vakateerera purogiramu iyi ndirikutoti vedue ndapota ndibetsereiwo ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu upenyu hauna kurarama mushe nokuti handisi kunzwa mushe paupenyu because kana ndiri kutoziva kuti nyange kwavari kana kuti pane munhu anoziva kuti kana vari vapenyu ndinokumbira kuti vanditsvage vatibate kana vakashayiva pane munhu anozviziva izvozvo ndinokumbira kuti andibate parunhare anditaurei kuti chii chaari kuziva nokuti ndizowana kuzorora pamweya pangu
baba vevana ivava mukuwasha wenyu ainzani zita rake rizere
zita rake rizere handisi kunyatso kutorirangarira mushe handisi kunyatso kutorangarira chete tuko wake vaiva wanyandoro
pakatorwa vana vanga vane makore akadii vanga vakura zvakadii vadhuve
vana nguva pavakatorwa vaiva vadiki nguva iyoyo because josi ndofunga nguva iyoyo aiva somewhere around vana 5 years witi aiva somewhere around vana 2 years because witi he was trying kutofamba nguva yachona aiva mudikidiki zvo zvandikutoziva kuti kwavari havasi kana kumborangarira kuti kwana mbuya ndekupi kana kuti kwana sekuru ndekupi
mungava nenhoroondo here yekuti hanzvadzi yenyu yakashayika iyi vakasangana sei nemurume wavo vanyandoro uye ndinokumbira kuti mutaure zita raamai vawitness najostina
amai vawitness najostina zita ravo anonzi Setukile aishandisa senemu yakwashumba kana kuti Setukile Spanda vakasangana kuBulawayo nokuti Setukile aishanda kuBulawayo nguva yachona ndoko vakazosangana ikoko so baba nyondoro anga asati aroora ndizvo zvakazoita kuti tisazonyatso kutoziva chaiyo chaa kuti kumusha kwake ndekupi dai ari munhu akanga aroora aitonyatso kutoziva kuti tiri kundotsvaga kupi kana kuti femiri yake iri kugara kupi so anga asina kuroora ndizvo zviri kuita kuti tonyatso tisaziva kuti ndepapi vatinovatsvaga vanavo
kana paine vano ruzivo nekune vazukuru venyu kana kungava nehama dzavanyandoro vanokubatai sei kuti vakuzivisei pamusoro penyaya
zvandikutokumbira vanogona kunondibata parunhare pafoni yangu yerunhare foni yangu iri kuti 0044786567997 ndizokorodze zvekare plus 4478656799 vana vavo kana Josina ari kurangarira kana ari mupenyu ndinofunga kuti ari kutoziva kuti amai vake aibva kuplumpt sokuplumpt ikoko ndiko kwandiri kubva kumusha kwedu kwandiri kubva ndichitsvaga vana vanditi vatsvaga kumusha kwangu ndikuplumpt vatiko zvino ndichitaura nemwe ndiri kulondon
aiwa tinotarisira kuti muchasangana nevazukuru venyu vadhuve mwari vakukomborerei
ndinotenda zvikuru because tisi kutowana closure chaiyo kuti tinonyatso kutoziva kuti chii chiri kufamba nokuti kakana chingofamba chingorangarira kuti kodai vatiwe vana vari papi inyaya iri nyatso kutondishungurudza zvikuru so ndinotenda jonga tikutenda chirongwa cheichi chavari kuita tinonyatso kutochiteerera zvikuru chinobetsera vanhu vakawanda tinotenda nongoti keep on the good work tinotenda zvikuru
maita basa vadhuve
thank you
manga makateerera kuna vadifa dhuve vari kutsvaga vazukuru vavo Witness naJostina Nyandoro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa hwehurumende hwokuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Imwe nhengo yeZANPF inokatyamadza vanhu kuMashonaland West ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi paindanet www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro manherano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.